manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vatereri, chino sangana zvakare manera anasi, uri musi wesvondo, Gumiguru 6, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yoronga kuendesa vana chiremba vari pakurangwa mabasa kudare redzimhosva kuitira kuti makakatanwa aripo panyaya dzemihoro agadziriswe.
Sezvo vanenge vafunga kuchiendesa kumatare, vanoitawo zvavanenge vakwanisa kuita pati. Kungo waziisa kwedi hizo za aziti josero kumabasa kana tichiri ngori incapacitated. Kana tichiri incapacitated kwa mare wendeza kubasa kwa so chenenge kusina. Sala nyango wendeza wa makoza na kwa jendeza hizo za aziti kwa mare wendeza kwa jendeza kubasa.
Urongwa wekuwandu za mutemu we sarudzo ye mutungamiri wenyika zinzire kupepeta vanhu wanoda kukwikwidza zveje woshoropodzwa nevamwe. Kuramba mutengo wemafuta edzimotokari uchikwidzwa kwoumwesera veruzhinji mune zveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi iri kuronga kuendesa vana chiremba vari kurangwa mabasa kumatare edzimhosva senzira yekugadzirisa makakatanwa aripo panyaya dzemihoro. Sachigaro veHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vaudza Studio 7 kuti vana chiremba vari pakurangwa mabasa ava havafanirwe kushandisa nzira yekubuda mumisangano yavanenge vachiita yekuziya nyaya dzemihoro kuti vamanikidze hurumende kuvabhadhara mari dzavanoda. Dr. Skosana vati nekudaro hurumende yave kuronga kuti ishandise mutemo kumisa kurangwa mabasa uku vachiti vamwe vevana chiremba vari pakurangwa mabasa vachiri vana vechikoro zvekuti havangaudze hurumende zvekuita. Asi vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vanoti vana chiremba havasi kuzotyisidzirwa nenyaya yekuendeswa kumatare edzimhosva, vachiti chinopedza gakava riripo kunge chete hurumende yanzwa zvichemo zvavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu position yedu inongoramba iri imwe chete yekuti isu chiri chikumbiro chedu kana tichiti employer wedu ave anokwanisa kugadzirisa kusawirirana uku mune nguva ishoma kuti tikwanise kuenda kubasa tichiti avo wane kuridzira mari dzedu dzekuendesa kubasa. Pari naizvozvo sezvo vanenge afunga kuchiendesa kumatare vanoitawo zvavanenge vakwanisa kuita pati. Kungo waziisa kwedi hizo za aziti dzosero kumabasa kana tichiri ngori incapacitated. Kana tichiri incapacitated kwa mari yekuendesa kubasa kwacho chinenge kusina. Saka nyango kuchiendesa wamakoza na kukachiendesa hizo za aziti kwa mari yekuita se yekuendesa kubasa. Saka naizvozvo tinenge tichikurudzira employer wedu kuti arivhaize nzira yekuona kuti kutaurirana kwakagadziriswa sei kudzokera mubasa mune zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashandirwi vanovehurumende vari kuti vana chiremba havasiriwo vangatara mari dzavanofanira kutambiriswa nekuti vashandi uye vamwe vacho vachitori vana vechikoro zvekuti vanofanira kunge vachiteerera zvinotaurwa nehurumende. Munoti
tinoti hurumende inofanira kuona kuti mushandi wega wega anoenda kubasa achishandira hurumende ari ine rightful state of mind yekuripota kubasa. Mune zvakakwana which means financial status yake inenge iri well catered for nehurumende. Saka naizvozvo kana yakuita mitemo yekuti hatifanira kunge tichisteta mari dzatinofanira kukwanisa tichiwana izvono kuti inenge ichiri kumiririra vanhu here, ichiri kumirira vashandiro hayo kana kuti ichikuda kuti vashandi vauye bhavhozi. Panapa chatinongokumbira kuti tiwane rukwaniso rwekuenda kubasa. Tinoda kuti mari dzedu dziite se dziri dzinoendera dzine simba rekutenga nekuti pari zvimwe dzairodwa neinflation.
Saka mune tarisiro here yekuti muchagara zvakare pasi nekukasika nemushandirwe?
Tinovimba kuti employer akauya akatipo zviri nani zvinokwanisa kuti tiende kubasa. Tinoenda kubasa nezvakanaka.
Zvii zvamuri kuda imi zvamakasvitsa kune hurumende zvairi kutadzawo kupai?
Isu takaita request yekuti tinoda kuti maallowances edu areview achienderana necurrent interbank exchange, nekuti kubva paita musiyano waRTGS yaranga richibudisa value nekuda kweinflation, naizvozvo mari yanga yakubudisa value pakutenga. Saka tichisomagrievance tichiti zvone dai hurumende yaonewo nzira dzekuti tirevisiwa masalaries edu kuti aonekwa nesimba restrategy.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vari parunare neStudio 7. Urongwa hunonzi huri kuda kuitwa nehurumende hwekuvandudza mutemo wezvesarudzo yemutungamiriri wenyika kuburikidza nekukwidza huwandu hwevanhu vanofanirwa kudoma munhu achange achida kukwikwidza musarudzo iyi huri kushoropodzwa nevamwe. Bepanhau resandemeo rinoti gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vakati mutemo mutsva uyu uchabatsira kubvisa vanhu vari kukwikwidza musarudzo iyi vasina rutsigiro rwakasimba kana vamwe vanoda zvavo kuita zvedambe. Mutemo uyu unonzi unoda kuti vanokwikwidza vadomwe nevanhu vangangosvika chiuru kubva matunhu gumi emunyika, uye kuti mari dzinobhadharwa nevanoda kukwikwidza dzikwidzwe kubva pachiuru chemadhora chiri kubhadharwa pari zvino. Asi mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vanoti urongwa hwakadai haufanirwe kubva kuhurumende ine bato riri kukwikwidzawo musarudzo yakadai, asi kuti kuvanhu vanosarudza vatungamiri.
Chino chetinofanira kuziva, chinofanira kuzikanwa nevari muhurumende ndokuti zvinhu zvose zvakadero semakwikwi kana kuti mapitse ezvekupinda muofisi kwomunhu anenge achitungamira zvinofanira kubva kushoko ravanhu. Zvazvinoreva ndezvekuti zvinofanira kubva kumaonero avanhu. Mutemo iwoyo wakadzama unofanira kudzikwa navanhu kuti zvine zvakakodzera here kuti zvigozhere vanhu kuti vapinde mumapitse ekuita mutungamiri wenyika. Saka ise Democratic Party takanga vatataura kuti mitemo yakadai inofanira kubva kuvanhu, uye kana vaitaisa mutemo uyo ngavabvunze vanhu zvakazara, nokuti inenge iri nyaya yavanhu, haizi nyaya yehurumende ba kuti munhu ungazopinda sei mukutonga nyika. Mashoko ngaabve kuvanhu, mutemo unofanira kubva kuvanhu. Iyezve muZimbabwe vakandemiri hatisati tava nomutemo wakadzikwa navanhu mujekerere, zvinhu zvose zvazvichingombunyanidzwa sezvamunongoziva kuti kubva pakuzvitonga kwatakaita kubva gore ra1980 taatichingova nomutungamiri mumwe. Zvabuda pachena kuti mutungamiri waingoita zvake zvaanoda, zvakazoruka pakuti boka rake chairo rezanupf ritokonewa kuti vangamudzinga sei kuzveko kuti vanhu vakatozopindira vakavabetsera kumubvisa. Saka taatisina mutemo wejekerero wakadzikwa navanhu, zvikuru kuru mutemo wezvekuita nesarudzo wokuumbwa kwehurumende inenge ichidiwa navanhu ine tsigiriro navanhu. Ndosaka nyika iko zvinezvi yakaparara.
Asika Dr. Zembe, pane vamwewo vari kuti izvi zvinoyamura kubvisa hundi, unongokanganisa mbeu musarudzo, nekuti pane vamwe vanongoda kupinda nekuti vakwikwidza kuve mutungamiri wenyika.
Bodo zvehundu inozobviswa navanhu ndo vane simba rokushara. Handiti kodzero inofanira kupiwa kumunhu wese womuZimbabwe kuti azame noto. Saka ndiani unofanirwa kuti ati haningiwo azozame noto haukodzeri? Pfungwa iyoyo inofanirwa kubva kuvanhu musarudzo. Ndo vanozoti nyangwe mukapinda vanhu 200 vanhu vane vachiziva zvavanoita, vanhu vanoda kuti vanhu vasawanda vane vachiita zvokuti vanhu mapenzi here? Pfungwa yokutonga nyika inobva kuvanhu munhandare yakasununguka. Nhandare ikange yakangosununguka chero vanhu vapinda vakawanda sei, muchangoona kuti vanhu vemuZimbabwe vanenge vachibuda nomutungamiri wavanoda.
Imiwo sebato rinopikisawo muZimbabwe, mune matanha amuchatora here ekupikisa mutemo?
Akakura ise Democratic Party tagara tichipikisa, ndosaka tisina kupinda masarudzo ose kwamakore akawanda kubva patatanga kutaura nezvekuti munyika munoda bumbiro tingati kuma 1994 takatanga isu seDemocratic Party kusudza nyika kuti mutemo unofana kubva kuvanhu, mutemo mukuru wenyika. Saka isu seDemocratic Party tichienda mberi tichikwikwidza kugozesera vanhu nokuti isu tiri rebato ramapise.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunare muHarare neStudio 7. Kambani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yakazivisa zvakare nezuro nezvekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Izvo zvinonzi nevakawanda zviri kuomesera veruzhinji sezvo kukwira kwemafuta kuchikwidzawo mitengo yezvinhu zvakawanda munyika. Dizili rave kutengeswa nemadhora yemunyika gumi nemashano nemasendi makumi matanhatu nemana parita roga roga, kuchitiwo peturi ichitengeswa nemadhora yemunyika gumi nemana ane masendi makumi mapfumbamwe nemanomwe parita. Mukuziya nezvekukwidzwa kwemutengo uku, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Chokutanga toda kuti tiyochidzane kuti ndiyo gwara rakatorwa nehurumende rokuti mutengo wemafuta uchange uchitarwa nemusika wemari dzokunze interbank exchange rate. Saka ndozvo vakabvumirana kuti pasvondo roga roga vanenge vachigadziridza mitengo iyoyo kuti inge ichimira maringe nepanenge paine mari yomusika wepa interbank exchange rate. Asi dambudziko razvinozounza ndorokuti mareta mitengo yemafuta asi hamusi kureta mari dzinopuhwa vanhu, nekuti vanhu vachada mari kamari yavanotambira ndiyo yavachishandisa kuti vatenge mafuta, kwete mafuta chete, vatenge zvakare zvimwe zvinhu zviri kukwira mitengo nokuda kwekukwira kuri kuita kana kuti kudonha kuri kuita Zimbabwean dollar pamusika wemabhanga. Saka chinonetsa ndechekuti mari dzevanhu hadzisi kuretwa asi maprices ndo ari kuretwa. Tichireva kuti mari dzinotambira vanhu mukanyatsotarisa hadzi kunyatsogadziriswa kuti dzinyatsokuratidza mamiriro aita mitengo yezvinhu.
Tichiona kuti Dr. Kanyenze musi wa 30 September rinove svondo rapera mafuta iwaya akakwidzwa, diesel kuenda pa$12.42, petrol kuenda pa$11.76, asi mukati mesvondo zvakwidzwa nemari ingaisvika pamadhora matatu. Vanenge vaona chii kuti vange vachikwidza zvakanyanya kudai?
Tambudziko ravanaro nderokuti vakangotarisa divi rimwe chete. Vari kungotarisa nyaya yavo yokuti tikuda kuti vanotenga mafuta vazogone kunge vaine mari yokuti vatenge mafuta maringewo zvakare nevanhu vanotengesa zvinhu sekuzova kwenyu zvinhu zvizhinji zvemuZimbabwe zvinototengwa kunze kwenyika. Saka vanenge vachiitira kuti makambani kana maretailer azogone kunge achizotenga zvinhu izvozvo zvokuti restock kuti vagone kutengesa zvakare. Asi dambudziko racho nderekuti vangotarisa divi rimwe chete revanotengesa, havasi kutarisa vanotenga vacho kuti vakamira papi. Ndo dambudziko riri ipapo. Ndokusara muchiona dzimwe nyika kana dzichinge dzasvika pakadai vanoita inonzi chirungu indexation, yokutiwo mari yemunhu inotiwa munhu inenge ichitarwawo yakanangana nekukwira kwekuita mitengo yezvinhu.
Saka zvingagadziriswa sei izvi Dr. Kanyenze?
Hazvimbonesi zvinhu izvi, zvinoda kutanga kutaurirana, nokuti mukasataurirana zviya munoita zvekuhwandirana sezvatiri kuita izvi. Hurumende inohwandira vanhu, vanhu vanopesirawo vohwandira hurumende, yoita mufakosi, hapana kwamunoenda kana makadaro. Saka nyika dzaenda mberi izvi, mukatarisa na Rwanda, mukatarisa nyika dziri kusumuka dziri kupunduka, vane urongwa hwekutaurirana. Vanhu vanogara pasi, hapana munhu anotakurwa musaga, ende hapana zvakare munhu anoda kutakurwa musaga. Zvinhu zvakaoma kuti ungozi tiri kuenda, wozi tiri kuenda kupi? Hahambe chete. Vanhu vanofanira kunge vachikosheswa, vachipuhwawo mukana wekuti varatidze kuti vane zvavanofungawo, vanewo pfungwa dzavo dzavanogona kupakurira kuhurumende kuti maprogiramu ehurumende afambe zvakanaka.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare neStudio 7. Ndiyo zvinotomboenda kuna Mike Webe weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mwere Zimbabwe, ndino mgamchira mchirongwa chedu, chewe chidiki, chandino kupakura iso, ndo rega rega, inindini maikove. Na afi mchirongwa, tinavata tenda zokora. Vajokora ndaka waona upa dande mtanda apu pa Facebook vachi posta, pa msorope chirongwa, chekubatira vechidiki mnyika. Saka na afi tati aiwa ngatimbo waunza upa anu pa program, kuitro kutinzwe zizere. Vajokora ndino mgamchira mchirongwa mkoma zuru kufambe.
Ah, ndizo zuru mkoma zuru kufambe.
Aiwa, right, zuru kufara kwa nimi pachirongwa nasi.
Yeah, I'm also happy to be here. Thank you so much for having me.
Saka mkoma chitu uzaiwo zizere pa msoro pechirongwa ichi. Taka unaopa Facebook, mochi posta, mochiti magatumira shangu kuzimbabu.
Nandi nebudu za kawanda, mbaba nangoti, you know, taka nguongani za budu za nina bezi. Tume za nansu nga shangu ise, nungo zitumira, saka, taka tanga utawanesha mwa zangu. Yiri part of, you know, the Fellowship for Christian Athletes, saka. Taka nguota ranavo, taka tarani leadership yacho, baba nguoti, okay, we'll make an announcement. I posted about it on social media. I had some of my friends vasinga gari mno Dakota area, ngwanogara Minnesota, Wisconsin, wakatangwa kutumira boots zacho. And I got in touch with one organization known as the Samaritan Feet. They also gave me, I managed to raise 100 pairs of shoes then. The other 100 pairs of shoes, I got to see one organization known as the Samaritan Feet.
Chi chakaita kuti muve nechivimbo chekutengera vechidiki vashangu. Uyezve ivo vechidiki vakazvitambira sei.
Inini ndakandi konzeresa kuti ndiite initiative is just giving back to the community. Ndakaenda kuchikoro ku Plumtree, and Plumtree is a very soft spot on my heart. Ndinyaya kuti ndakakurira, and vechidiki vakafara chaizvo. Ndakatumirwa ma pictures, ndakaona, you know, the smile on their faces was just amazing. Saka the community yekuchekwani Plumtree vakafara zvisingaiti.
Mungatudzawo kuti pane vechidiki vangani vakanyatsowana rubatsiro rei?
Chekwani, it's a primary ne secondary school. Inini primary focus yangu was the high school kids. Vanodzidza paChekwani vachigara munharaunda yekuChekwani, nekuti vakawanda vacho vaiuya kuchikoro panandiri kuChekwani inini, vaiuya kuchikoro vasina boots. Saka zvakangondibata, ndakati again ngotumira boots dzati dzakanaka. Saka it was, I think from the numbers I got, it was over 200 kids.
Tudze iwo zvizhinji pamusoro pematambudziko amakasangana nawo nechirongwa chenyichi.
Tambudziko remutanga randakasangana naro nderemari. Butsu dzakanyatsouya dzakawanda, but ndakawana challenge panyaya yekuti manje mari ndichaiwana kupi yekutumira zvinhu izvi. Because anga ari madramu 4 akazara nebutsu, and dramu wani marinotodhura zvimwe zvisingaiti. Saka ndakagara pasi neimwe shamwari yangu ndakaiudza vision yandinayo. Bhabva atongoti ngatitore kompyuta izvezvi tivhure GoFundMe page, titange kutotumira vanhu pa social media. At first ndasinga tariro yekuti vanhu vanokwanisa kuresponda, but ndakaona imwe support isingaite. Shamwari dzangu vabereki veshamwari dzangu vakatanga kubvisa mari ipapo, and I had over $2,000 yekushipa zvinhu zvacho izvozvo through a GoFundMe page and just sharing it on social media.
Aiwa, takunzwa zvakanaka mukoma, tatenda. Nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta chirongwa, tiudzewo kuti chirongwa ichi chichange chichiendera mberi here, uyezve kana pane vari kuda kumbotaurawo nemi vanofanirwa kuenda kupi kuitira kuti vakubate?
I think chirongwa ichi chichaendera mberi. Kana pane vangaundibata, vanokwanisa kundibata pa namba dzangu 701-260-6404. Kana vakaenda pa social media, Facebook, tatenda dzokora, vanondibata.
And namba idzi ndedze kuAmerica, handisi, saka pane kodi yekuti +1, handisi?
Yeah, namba idzi ndedze kuAmerica, pane kodi yekuti +1 futi, saka, yeah.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vadzokora, tinotenda zvikurusa mukoma nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you so much, bro.
Muri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Nhasi muchirongwa, tanga tina vatatenda dzokora. Umwewo wevechidiki, angane chirongwa chekutumira butsu kuZimbabwe. Ngatisangane padande mutanda apo pa Twitter uyezve pa Instagram @bigmike3 bigmike3 ndiyo username yangu. Ngatisangane ine muso chipiri pa chirongwa The Connection chirongwa chedu cheve chidiki apo tichange tichiendera mberi tichibata nyaya dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro ndini Michael Hove muri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike nechirongwa chako chinobata-bata nyaya dzevechidiki. Iye zvinotokupai chirongwa chezvechitendero. Apo tiine hurukuro na Dr. Joseph Paganga vekereke Johan Masowe yechishanu nyenyedzinomwe uye vari mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Tinokutambira ine mufaro muchirongwa chedu Dr. Paganga.
Tinotenda mukoma Jonga.
Nasi Dr. Paganga, tida kutimbotarisa kurarama kwechiKristu netsika dzechivanhu kuti zvinofambidzana sei.
Mukatasakana mumagwaro Bhaibheri, Kristu anoti iye handina kuuya kuzoshandura kana kubvisa zviripo, nokuti munhu achirarama rudzi rwega rega, kana isusu sevanhu vatema tine manamatiri edu inonzi African Traditional Religion. Mukatasawo maMoslem vanesikawo dzavo dzavanoitawo dzinoenderana navo, sezvino zvavakuitira chiMoslem chavo. Ukaenda kumaIndians vane chavo chiHinduwo, zvichingodaro zvichingodaro. Saka zvinobatanidzira pasika, ndopanobuda munhu anonzi munhu nokuti munochiteedzera magariro zvamunodya imi zvamunofanira kuteedzera kuti muite nekuti munhu sekusika kwakaita nemufananidzo waMwari ane zvaanofanira kuita nezvaasingafanira kuita kuti pabude munhu anonzi munhu. Saka kazhinji chikunyaya kunetsa ndechekuti nenyaya dzewesternization, nenyaya dzemodernization, nenyaya dzecultural exchange, vanhu vanopedzisira kazhinji vakusiya tsika dzavo vachidziona sedzakareruka, vachitora dzeimwe zvichienderana nekuti chitendero chinenge chichiuya chinenge chidominata sei. Isusu tatagara tichinamata kare, asi vanhu vanogona kutadza kuzinzwisisa kuti vakuru vedu vainamata sei. Kunonzi kunamata hakusi kupfugama kuna musikichete, asi kuti ukachengetedza unhu kwokuti hamufanira kunge muchiba maten commandments. Hafanira kuchitora mukadzi womunhu, ende mukatasa vakuru vedu vaive netsika dzavo zvekuti ukatora mukadzi womunhu waigona kuripiswa namambo, ukaba waive nemurango wawaidi waaiwana. Izvozvo ndezvinomutsa anonzi munhu. Saka zvichienderana nekumagariro anenge akachita vanhu munzvimbo dzavanenge vaine zvinge vaine kurarama kwavo kwavanodi kwavanoita. Kozoya chamazoti chitendero zvamunokoshesa, hatingati muchirungu mabelief systems, hatingati mavalues, kana kuti hatingati maissues. Izvo ndozvinoumba. Saka ukatasa nyika dzakawanda muAfrica muno, tobvoti sedu yeZimbabwe, unoona zvino ukatasa upenyu hwakanyanya kuomera vanhu chaizvo. Saka vanhu vanofunga kuti hamedzi kana mvura isinga naye, wafunga kuti pamwe climate change. Pati ukazodzokera kutsika dzedu, unoona kuti vakuru vedu vaive nemanamatiro avaita, kana kuti kana yakwana nguva yekunaya kwemvura chaizvo, kuti ada kusvika munguva yekunaya kwemvura waiona vaenda pasi pemuchakata. Pavanongoti vanyika zviyo, saini yaive yatoratidza kuti Jehovha adayira, ende kwaiendwa kunobikwa nevanhu vakadi vaiona tichemberedza gumaura nevakuru vachienda padondo. Pavanozoti musi wokuti doraibva, waiona mvura ichibva yatonaya ipapo. Asi ukatasa manje pari nhasi kuti chapinda manje chinamato chedu, unotoona vanhu vagere pavanenge vagere vanotaura kuti in the name of Jesus Christ, zvese zvavanoda kuti vatoredzera manje kwavatoredzera kuti vachienda manje pamwacha kwekwe vachiti in the name of Jesus Christ, unoona zvatopesa.
Zvamuri kutsanangura izvi, munoona zvichitambirika here kune vamwe vechitendero chenyu kuti kunoitwa zvokuteketera mvura, kunoitwa zvei, zvese zvamatsanangura izvi?
Maita zvakanaka nemubvunzo wakanaka mukoma Jonga. Saka zvinoreva chokuti imi mukatasa magwaro manje, kana ratinoti Bhaibheri iroro, zvinonzi nyika yangu inoparara nekushayiwa zivo. Sokuti ukaona kuti kana semenza sautati vanhu vainoteketera historical information inenge iripo iyo zimuchibva yapindura kuti vaizvoti zvose tinoturira kuna Musika wa vanhu vanoita misconception manje nemisinterpretation yekufunga kuti vanhu vainamata mijimu aiwa yanga iri channel of communication sezvatinongoitawo pachikristu kuti kana kuda kusvika kuna Mwari nekuti Mwari munhu isi tatinotyisa hatingoita zvezvongoti tinongomutora nekumurerusa asi kuti tine channel yedu zvinongoita kuti kana kuda kuona kanhu katiti president wenyika haungari kana ungoti mokapa topinda asi kuti unobva nechannel ndezvakangofananawo nesita guruguriroro saka midzimu iyoyo ndiyo yaizoti vane link yedu kuna Mwari zvokuti kuudza munhu kuti pamwe Mwari ari kuna kunga asingakuziva kana anokuziva tiri midzimu yako nemaancestor zvinogona kusatambirika izvozvo sekutaura kwamaita asi chiri chechokwadi nekuti ndezvinoita kuti tiparare zvatisvita patiri mani
aiwa nguva yedu ndo yaita Shanje Dr. Paganga onekai zvenyu vateereri tinokutendai zvikuru
tinotenda vateereri chandinongosiya nekupedzisa kumazvangu ekupedzisira nechekuti tenda nekuteerera kwamaita ndechekuti tsika dzedu nechikristu zvinobatana kana miregungwa kristu aitaura kuti handina kuvazochinja nekusandura tsika dzenyu asi tsika ndo dzinotipa midzi nekuti rudzi nerudzi zvaro zvaraitendera saka izvozvo hazvitanda kushorwa kana kuti mungazvitorere pasi zvinoita kuti mushayiwe zivo kana kuti muzive kwamuri kubva nekwari kuenda saka zvine matambudziko anokonzerwa muspiriti matinoraramamo maita zvenyu vatimwe nenguva yakanaka
tinotenda Dr. Joseph Paganga vekereke Johan Masowe Chishano nyanye dzinomwe uye vari mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo mitambo yekaso laga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yabuda seizvi Dynamos 1, Blaway Chiefs 1, Rentals 1, Highlanders 1, Wange 0, Black Rhinos 0, Triangle United 3, Harare City 1, Tel 1, 1, Manika Diamonds 0, Kuchitwa Mushwani 1, Caps United 2. Nayo nzwisa yekambo andina simba kubva kuna Sam Fellow na Mary Bell tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timutarisa musoro yenhau dzanhasi hurumende yoronga kuendesa vana chiremba vari kurangwa mabasa kudare redzimhosva kuitira kuti makakatanwa aripo panyaya dzemihoro agadziriswe urongwa hwekuwandudza mutemo wesarudzo yemutungamiri wenyika senzira yekupepeta vanoda kukwikwidza musarudzo iyi zveje hwoshoropodzwa nevamwe kuramba mutengo wemafuta edzimotokari uchikwidzwa kuomesera veruzhinji munyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gibbs Dube Thank you.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.